Mangwanana kana kava tereri nguva dzava 6. Tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechina kukadzi 13, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Uye musakanganwe kuti munokwanisa kutiona paFacebook page yedu iko zvino tichitepenyura chirongwa chino mukaenda papage yedu yeVOA Shona. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka ndinoona hangu mashoko acho vanhu vachina mataya achinganyatsoenderana mune zvatichikuda uye tichinyika kuti tipedze uori.
Vamwe vakuru vakuru muZANU PF voshorwa nekuda kudzivirira kuda kuti vari kupomerwa mhosva dzeuori vabatwe mumambure emapurisa.
Nekushaika kwemacommon radio station, vanhu vashaikirwa nekubudirira munharaunda dzavo.
Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva reWorld Radio Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzekurwisana neuori inoti mashoko akataurwa nevakafanobata chigaro chemutauriri weZANU PF vaPatrick Chinamasa ekuti kufumura mazita evemabhizimisi vemunyika vakabudirira vanenge vachinzi vari kuita zveuori kunokanganisa kukura kwehupfumi hwenyika anopa mufananidzo wekuti Zimbabwe inotambira nyaya dzeuori. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nevanoona nezvemabasa musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vamunyaradzi Alois Chaumba.
Ndinoona sekuti mukuru vanenge varesha kutaura ipapapa nekuti isusu tinoda vanhu vanounza mari muno asi vachiunza mari zvinenge zvine tsarukano kana totiya muchirungu integrity iyaya nekuti business risina hwaro hwakajeka rinongopedzera ramodi rangodonha. Saka ndinoona sekunge vari kutokurudzira kuti vanhu vaite uori nekutya kuti tingazorapirwe nechi vane nyika mari yavo munomu. Asi hazvibatsiri kuti mari yavanenge vaunza munomu yacho iyoyo nyika zvouori zvanongobudirawo kuti neuori. Saka tinotya kuti sebato riri kutonga uye nehurumende vanofanange vachitokurudzira kuti vanoda vanhu vanouya kuzosima mari yavo muno vanenge vachiita mabasa avo achienderana nemutemo wechi wenyika yeZimbabwe.
Tichitarisawo mamiriro ari kuita nyaya dzeuori, munoona hurumende yakasimba here munyaya dzekurwisa uori? Nokuti vakatanga kufumura uori vanhu vanga vari mubato reZANU PF tikaona vachitorerwa matanho.
Mukaona futi bepa ndirane zviro vanhu vanhasi mutariri weZimbabwe Anti-Corruption Commission vamakamuri vatotaura vega kuti izvo uori hwasvika panguva yakashata zvekuti ivo pachavo vari kutotadza kuti vabate basa rakagoko mumaoko avo zvakananga nenyaya dzechidzi dzeuori. Saka ndinoona kuti titori mumashure neuori tinofanira tichiita muonera pamwe chete kana kukomba chiri hurumende mapato akasiyana-siyana kuedza kuti tiita indibadinai dzeuori. Saka ndinoona hangu mashoko acho vanhu vachina mataya achinganyatsoenderana nezvatichikuda uye tichinyika kuti tipedze uori.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vamunyaradzi Alois Chaumba vachitaura vari mukwekwe naJonga Kandemiri weStudio 7. Nhasi Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza zuva rekutepfenyurwa kwenhau nedzangaradzimu kana kuti World Radio Day. Bazi reUnited Nations reUNESCO ndiro rakatara muna 2011 kuti musi wa 13 kukadzi unge uchicherechedzwa zuva iri kuri kuda kukurudzira kuti vanhu pasi rose vadyidzane munyaya dzekushandisa maredhiyo uye kuti vakwanisewo kunzwa mashoko akakosha kuburikidza nemaredhiyo. United Nations General Assembly yakazotambira kuti zuva iri richerechedzwe gore rega rega muna 2012. Nyanzvi munyaya dzezvekuburitswa kwemashoko dzinotenderana kuti muAfrica vanhu vakawanda vachiri kuwana mashoko kubva kuradio. Radio yakatanga kunzwikwa muAfrica muna 1923 kuJohannesburg, South Africa. MuRhodesia, radio yakatanga kutevhenyurwa makore ari pakati pa 1932 kusvika 1933. Asi kunyangwe hazvo radio yave nemakore akawanda kudai yaparurwa, kubva Zimbabwe zvayakawana kuzvitonga kuzere muna 1980, iri kukundikana kupa vanhu vakazvimirira kanawo vanotevhenyura matunhu maresinesi ekuti vakwanise kutevhenyura. Mazuva mashoma apfuura, mushure mekuvimbisa kupa vamwe maresinesi kwemakore akawanda, bazi rezvekuburitswa kwemashoko rakaburitsa mashoko ekuti vanenge vachida kupiwa maresinesi ekutevhenyura kumatunhu vanofanira kubhadhara mari inosvika zviuru zvisere nemazana mashanu isingadzorerwe kuti vapiwe mapepa. Vanozonziwo vabhadhare mari inosvika zviuru gumi nezvinomwe pagore uye mari yematsaisai inosvika mazana mashanu ane gumi remadhora. Vamwe vanoti mari iyi yakawandisa zvikuru, zvinoburitsa pachena kuti hurumende haisi kuda kuti pauye vamwe vasiri ZBC kuzotepfenyura munyika. Asi munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti hurumende yakazvipira kupa vanhu maresinesi.
Chido chizere. Nokuti mutemo wamuri kutaurawo wekuti 2001 pakaiswa mutemo wokuti kuve nemacommunity radio stations wakaiswa kana hurumende. Hurumende imwe chetewo. Asi zvakaitika ndezvekuti 2001 ndopakauya kazidera, ndopakauya nhamo dzese dzatakaona vari kunze vachirwisana nehurumende. Ipapo panguva iyo yekudengenyeka ikoko nekudekadeka kwese ikoko, hurumende yakamboti mirai tione kuti zvichigadzikana. Iye zvino tana youth sensation, zvinhu zvagadzikana sekutaura kwandaita. Chido ndochakazara ende hurumende, hurumende yavamunangagwa inoita zvayataura kuti inoita. Izvi muchazviona zvichiitika.
Vaitungamira Radio VOP iyo yakavharwa uye yaitevhenyura iine muzinda kuNetherlands vaJohn Masuku vanoti hurumende hairatidzi kuti ine chido chekupa vanhu maresinesi.
Nekushaika kwemacommunity radio station, vanhu vashaikirwa nekubudirira munharaunda dzavo nokuti nhepfenyuro dziripo idzi dzemumaguta. Inhepfenyuro dzinongoita zvidimbu nezvidimbu nezvenyaya dzinoitika munharaunda dzakasiyana siyana. Saka kana taane macommunity vanenge vachitotaura nezvinoitika munharaunda imwe neimwe, kungave kurasika kwembudzi, kungave kudyiwa kwemumunda kana chinechi, ndo zvinodiwa kuzikanwa nevanhu vanenge vari munharaunda.
Mashoko aya anotsinirwawo nevanokokera basa musangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations, amai Vivian Marara Jangaja. Nyaya yekushayisa dzimwe nepfenyuro mukana wekuwana maresinesi ndiyo yakapawo kuti hurumende yeAmerica iparure Studio 7 ine muzinda muWashington DC.
Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Vamwe vakaita se Community Radio Harare vave kumanikidzwa kutepfenyura padande mutande reinternet, izvo zvinonzi nasachigaro wenepfenyuro iyi vagive mochipere zvinodhura. Vamwe vari kuda maresinesi vanosanganisira Radio Dialogue, Wezhira Community Radio, Wange FM, Radio Chiedza, Buja FM nedzimwe. Hurumende yakambopa hayo vamwe vanhu maresinesi, asi vamwe vanoti vanhu vakapuwa maresinesi ava vakarirekera kuhurumende. Vakapuwa maresinesi aya vanoti izvi ndezvemugodzi matsuro. Padande mutande ravo reFacebook veZacras vanoti nhasi vanenge vari mugweru vachipemberera zuva reWorld Radio Day. Mhemberero dzegore rino dziri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekuti radio kupa mukana kwekusiyana kwepfungwa uye budiriro, kana kuti Radio Diversity and Development.
Iko zvino tombotarisa zviri mumapepa nawo.
Bepa nau repa internet renewzimbabwe.com rine nyaya yekuti mumwe mutongi wedare repamusoro Justice Owen Tagu nezuro vakapa mutongo unorambidza muzvare Mary Chiwenga mudzimai wemwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga wavari kunetsana naye mbumo yekuona vana vake kana kuenda kumba yemuchato yemuri iyi kuBorodale Brook. Vachiwenga vainge vakwidza nyaya iyi kudare vachipikisa mutongo wainge wapiwa nemumwe mutongi wedare repamusoro vaChristopher Banda avo vainge vapa muzvari mubayiwa mvumo yekugara kumba uye kuona vana vavo vatatu. Bepanauri Chronicle rune nyaya yekuti hurumende yakatambira chikumbiro chekanzuru yeBulawayo chekuti iwedzere mitero inobhadharwa nevanhu pamwedzi nezvikamu mazana mana kubva muzana mubhajeti yegore rino kutanga musi wa1 kukadzi. Mumashoko kuvatori venhau, kanzuro yeBulawayo yati hurumende yatambira bhajeti ravo remabhiriyoni maviri nezviuru mazana masere kana kuti $2.8 billion. Topedzira nekutarisa zviri mubepa nau reHerald iro rine nyaya yekuti mafashamu akakonzerwa nemvura yakawandisa iri kunaya munyika aparadza zvivakwa zvakawanda zvikuru kuBinga nekuChimanimani. Dzimba dzinodarika zana nemakumi masere neimwe dzakaputswa uye mazambuko maviri akayeredzwa. Migwagwa yakawanda yakaparadzwawo uye mumwe murume akafa kuBinga nemusi wechipiri. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire zviri kutsika mumwoyo wavo. Tinokurudzira vateereri kuti vasashandise mashoko ekunyomba kana kutuka.
Makadi makadi paStudio 7 ini zita rango ndinetwa Roadmaster from Pretoria, South Africa. Vakuru vemigwagwa vangatitaura nezvekuti kwanzi takaisa chichemo chedu kugovernment pamusoro pespeed ekuti vanhu vachari vedzimotokari kana kuti vemabhazi tara ivo nyaya vari kutaura inyaya yekuti vari kutaurira side remabhazi chete ratara kuti uyo weHonda Fit anonzi ndiye akabuda mulani yake achienda kulani yebhazi webhazi akazama kuti akontrole bhazi rake kuti nenyaya yekuti road dzedu idoko akashaya kwokutizira ndopakazondopinda mumuti. But ike zvino vanotaura kuti vemabhazi vari kumanyisa vemabhazi vari kumanyisa izvezvi nyange vakaita mabhazi vakaita speed limit nyange vakaisa mu20 chaichai webhazi anongova anobondegwa vomupa zvimhosva yekuti kwanzi ari kumanya anomanya ari nyange akaisa number 1 chaichai vanogona kumushora zvekuti abondegwa avuraya vanhu. Saka izvozvi ngavanyatso kutarira pasi chako chako kuti vavone kuti road ndodzakafa kwete kutaura kuti nemabhazi vari kumanya ngavasiyane nazve.
Kuswera sei paStudio 7 apo? Ndinongotenda nezvirongwa zvamunotipa. Tinorwadziwa nehurumende yedu inotaura mari isingakwani kana kutengera mwana majigizi ekuenda kuchikoro chaivo. Takaona tichavabhadharira nei maschool fees. Toda kubvunza, toda kuti vatitaurirewo minista vanoona nezvevashandi kuti mashandira apo haari kuda kutiitira. Nopaona kuzoona kuti hapana kana zvinofungwa. Kufungwa kuda kubacheti, kuda kugutsa iyo vaitenga mota dzinoshamisira. So tichitamba nhamo. Zvakaoma.
Makadini vashamarari nevateereri veStudio 7, ndinokutendai nokutipa nhau. Ini ndinonzi Mpofu, ndiri kuGrey Town kuno kuSouth Africa, asi kuZimbabwe ndokumusha. Ndinoda kutaura pamusoro peuori hwemuzanu PF. Uori hwemuzanu PF vari kuchengetedzana varuma. Kana vasingachengetedzani, why avo vakataura zveuori vakadzingwa? Nei ndichidaro, why varuma avo pavakataura vana Billy Rottenberg navo vanotengisa fuela makateos nei zvavaitaura izvo why vakadzingwa? Ende ndakateerera statement rakaverengwa racho pakudzingwa kwevarume avo kuchinzi varasha gwara remusangano. saka zvinongotiradza kuti ZANU-PF yacho ndi gwara vanhu vanotevera zveuori vanenge vachitevera gwara romusangano vanenge vafumura zveuori varasa gwara remusangano saka hapana kwatiri kuenda nepati
kwazwai makadiko pastudio 7 ndinofara zita rangu ndigora pasouth africa mujohannesburg ndinoda kutaura pamusoro pehurumende yedu yezimbabwe iri kunyembera pasi rose kuti zvinhu zviri kuomeswa nekuda kwemasanctions tarirai vanyembera botswana manje botswana yakunyembawo kuti manje tiri kuremerwa nemasanctions ngavataurire vanhu chokwadi kuti tatadza kutonga vana munangagwa nezanu pf yavo nevanhu vavo vakundikana kutonga nyika yezimbabwe nekuti vakabira maelections ngavataure chokwadi vabatsirwe nyika paitwe matalks chamisa adaidzwe munangagwa odaidzwa neshamwari dzake voonesana kuti nyika yoenderera mberi sei kwete kuita basa rekunyemera vanhu kuti tiri kukuvadzwa nemasanctions iye zvinezvinzwai Botswana yakuti takuremerwa nemasanctions api vanhu vezimbabwe vari kutaura pachena kuti hatisi kuremerwa nemasanctions tiri kuremerwa nekuda kwecorruption yakawandisa muzimbabwe iye zvinezvi muchanzwa south africa yakudaro muchanzwa zvemozambique yakudaro monzwa malawi yakudaro monzwa zambia yakudaro kuti taremerwa nemasanctions hasipo kuri kunyeba kwevanhu vanozviti vakarwa hondo avo vanotishatirisa tanzwa nenhamo yekutadza kutongwa nekutadza kutungamirirwa kwatiri kuitwa nevanhu vezanu pf
ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asi nei nechekuita nepfenyuro yestudio 7 tinokokai kuti mutumire mazwi enyu pawhatsapp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika munyika sezvo mangwana riri zuva revalentine musi wechishanu uyu tinokumbira kuti vanokwanisa munogona kutumira mashoko kuvadikani venyu vakomana muchitumira kutsvarakadenga dzenyu kwenya pano pastudio 7 tinotenda tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mazana nemazana avana chiremba vanga vari kumusangano wemazuva maviri weWorld Health Organization kana WHO wenyanzvi mukurwisa chirwere checoronavirus vatenderana kupa vanhu vari kurwara nechimbi-chimbi mishonga iripo iko zvino inokwanisa kudzikisa ukasha hwechirwere ichi WHO inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi muchina vanosvika zviuru makumi mana nemana ane mazana manomwe nemakumi matatu uye vanhu vafa vachisvika churuzana nerimwe churuzana rine gumi nevanomwe zvizvarwa zvesudan zviri kutambira nemufaro danho rakatorwa nehurumende yenyika iyi rekuendesa vemutungamiri wenyika iyi vaomar al-bashir kudare reinternational criminal court uko vari kupomerwa mhosva dzekuponda vanhu kudarfur muna 2003 vabashia vakabviswa pachigaro nechisimba muna kubvumbi 2003 muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muamerica tiri kutarisa nyaya iri kupomerwa mutungamiri wenyika weamerica vadonald trump yekuti vari kupindira mune zviri kuitwa nematare mushure mekunge vati vaive chipangamazano chavo varoger stone avo vakabatwa nemhosva yekunyembera dare recongress nedzimwe vakanzi nemuchuchisi vatongerwe kugara mujeri kwemakore manomwe kana mapfumbamwe vainge vachiomeserwa zvakanyanya mukuzeya nyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari sachigaro wezanu pf muno muamerica vafrank gunning
Tirikuona kuti zviri kuitwa na vaTrump izvi vanenge vakuraudzira zviri pamurau nekuti hurumende yeAmerica ine mapato matatu kana kuti mapazi matatu rejudiciary rinova nevatongi vematare vedzimhosva kwoita Congress ino vanhu inogadzira mutemo nokuona kuti basa rehurumende rinoshandwa zvakanaka here naiyo hurumende chipa chayo saka mapazi aanofanira kushanda akazvimirira ega iye inonzi pachirungu ane independence zvino zvaakuitwa navatrump izvi zvokuti shamwari dzavo vaakupota vachidzitaiwa hadzifanira kupiwa mutongo wakadaro kwakuraudzira murawo zvinova zvinhu zvaitaurwa nemadhemokrati pakaitwa impeachment kuti murume uyu tikamuregerera muchaona acharamba achitiparira dzimwe nyaya zvinhu zvisati zvamboitika muno muamerica kuti purezidendi anotuma vanhu kuti vataiwa mutemo iyoyo zviri kuda kuitwa pamutemo hatizvide nekuti vanga vanzika varoger stone vanga vanzi pamutemo vanogona kutongerwa makore anogona kuita manomwe kana mapfumbamwe asi taona kuti vachuchisi vehurumende vanokwana vana vanga vari kutarisa nyaya iyi vese vakutotaiwa varamwa vakaramwa vakati hatichadi kuita nyaya iyi nokuti tiri kutadza kuita basa redu zvakanaka takasununguka zvinhu zvinoshoresa zvikuru hurumende yeAmerica izvozvezvo zvinhu zvatinenge tisingatarisire kuti America inganzi iyo ndiyo nyika inotarisirwa nedzimwe nyika dzese pasi rino kuti nyika inotevedzera mutemo inotonga nemutemo zvino zvaakuitwa navatrump izvi zviri kunze kwemurawo uye taakuonawo zvakare kuti mberi kunouyawo kupachava nedambudziko rekuti vanhu vachatarisa kutarisa hurumende yavo
asi tiri kuona ka vamwe vakaita semutori wenhau wefox news Tucker Carlson achiti aiwa varoger stone tichitarisawo zera ravo vari kupuwa mutongo wakaomarara zvikuru zvinogona kunge zviine nyaya dzematongerwo enyika mukati nekuti pavanozobuda mujerumu vanogona kunge vave nemakore anosvika iwo makumi manomwe nematanhatu hapanawo kureshwa here apa
aiwa kwokukanganisa vatambu vane masimba zviri pamutemo kuti kana munhu anenge atongerwa kuti agare mutirongu kana kuti aende kunopika jeri ivo vane masimba ekuzoti kana basa ava vemutemo vapedza vanogona kuzomuita padoni vanogona kumudzikinura zvaanenge atongerwa saka vangadai vakamira kuti ava vemutemo vaite basa ravo vapedze vazopedza aendeswa kujeri ivo vaizi kupadhona vomuregerera vomudzikinura
vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari sachigaro wezanup f muno muamerica vafrank guni vari parunare muno muwashington dc muchirongwa chedu chemimhanzi nhasi tine hurukuro nemuimbi wechidiki anonzi Damascus the Afro Guy.
Damascus the Afro Guy ndingati muimbi achiri kusimukira from Zimbabwe anoita inonzi Afro Fusion Music. Basically tinosanganisa ma-traditional sound ese atinawo muAfrica. Rimwe zuva munogona kundinzwa ndiri kunana Bongo, kunana Tanzania uko. Rimwe zuva munogona kundinzwa ndiri kunana DRC, but basically tiri kuti isusu tiri kuda kungoumba chinhuwani from African sound.
Mukoma Damascus, zvii zvamakatirongera gore rino?
Tine ma-singles akati wandei andoda kuburitsa this year nema-videos as well. Plus, pane ma-local collaborations amuchaona, amuchanzwa, and ma-videos akati wandei. Ndozvatiri kuedza kuti 2020 tiachivewo.
Pama collaborations amuri kuita aya, muri kuita nani chaizvo?
So far ndingati collaboration yatiri muprocess kuronga ndeya Freeman nemamwe andisati ndavashuwa, but we hope kuti tikasvika kwavari tinokwanisa kutaura navo tikaita something. sezo mishona kuti gore racho richiri kutanga zvakawanda zvinogona kuitika.
Tirikuona vakawanda munyika umu vari kufarira kambo kanonzi Kwende. Mukatudza kuti musambo wemhando ipi?
Kwende isongo yatingaisa kuma type emimanzi aya anonzi ma club songs ekuti tinenge tichiridza tichifara tichiita sei tichitamba takasununguka tichikanganwa namo dzedu dzese dzinenge dzichiitika mudzimba sezvo muchingoona zvinhu zvakadai sokukoma.
Kambo aka kane video. Makaitsikisa sei? Tiri kuona kuti iri kufarirwawo nevakawanda.
Kuibika kwatakaita zvakati remei, asi kuti naMwari takangokwanisa kuti tiburitsewo chinhu chakaapprisietiwa nevanhu vakati wandei. Ndichiri kusimukira so palevhel rangu I think takakwanisa kuti timire mire kusvika pamastandards emavhidhios ariko mazuva ano ai. Although takati limit kwe nema resources, tino vimba kuti pama next videos tisha improve.
Kunze kwa iyo Kwende, pane dzimwe here nziyo za makatsikisa?
Ndinao masingles, ndakaita before, ndina sister Bettina, ndakaita na Natipo. Ndine imwe irikutobuda this week ipapa munofanira kungotarisira ipapa before Valentine inonzi kwauri ikoko yandakaita na Tigons akati wande tingatopedza time chima menshena.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Damascus nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotendai mukoma Blaine nekundipawo mukana wakadai also. Thank you.
Nako kambo Kwende kubva kumuhimbi wechidika ari kusimukira Damascus the Afro Guy achitaura ari kugweru tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vamwe vakuru muZANU PF voshorwa nenyaya yavo yekuti vechidiki vasafumure vanhu vari kupomerwa mhosva dzekuita uori. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva reWorld Radio Day. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soko izika.